Isu tichiva plum tree taka vamswa 7 tichuya kuno ku quarantine ku Bulawayo tasvika ku Bulawayo isusu takasvika muswa 12 pa quarantine saka madezi edu isusu akapera nezuro kuti tipedzise quarantine edu 21 days etau so far saka kunovunza kuti isusu tichaendorini ndozvatauda kuroverwa apa chikafu chacho hakusisina chakutonetsa panapa tiri panapa saka handizive kuti mhosva yacho toita sei tikurambidzwa kubvunza kuti tiri kuenda rini nemapurisa aya nemasoja apa vanopinda nedoro futi munomu achida kutirova vachitengesa doro ame ndirada kuti tiite business rekuti titenge doro ravo kana tirada kuti tiite sei isu tauda kuenda kumba kwedu kwataka kuno kuzimbabwe kwatakauya kuno kutapedza quarantine takatestwa hatisi kuudzwa kunzi toenda rini vakangonyarara